morning, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 17th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Junga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about striking doctors in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the strike by Zimbabwean doctors and the situation at state hospitals.
Senior doctors have joined junior and middle-level doctors who downed the tools 17 days ago, demanding payment of salaries in United States dollars, the provision of essential equipment in hospitals, revision of a car loan scheme, and other issues. The government says it won't pay doctors in U.S. dollars as the country is facing serious foreign currency shortages.
Most people visiting state hospitals are now being referred to cancer clinics. Junior doctors went on strike early this year, making similar demands, which were not addressed by the government.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndewele.
Yebo kambe mahlabazulu njengani lapho elikhona endaweni ezithiyeneyo. Siyaqhubeka ngodaba lwe-Live Talk lapho ukuthi sikhuluma ngamadokotela atshengiselayo. Odokotela laba sebe lamalanga alitshumi lesikhombisa betshengisela eZimbabwe. Kuqalise labo-ke esithi ngama-junior lama-medical doctors. Labo-ke bathe bona bafuna into eziningi ezinjengokuthi kubhadalwe iholo labo, kusetshenziswa i-United States dollar, njalo kudingwe imitshina yonke efunakalayo ukwenza ukuthi belaphe abantu ngonanzelelo njalo langemfanelo. Njalo lokuthi kulungiswe lokho kuthiwa yi-car loan scheme yabo, ukuthi kulohlelo phela lokuthenga izimoto lwamadokotela, lokunye okuthiyathiyeneyo. Sizwile ke uhulumende sithi angeke enelise ukuthi abhadale amadokotela ngamadola eMelika ngoba ilizwe livele kalela mali. Siyakhumbula njalo lokuthi odokotela laba bake balakhakalale imisebenzi bekhalala nje besithi bafuna ukuthi kulungiswe khonokho kuzokuhlupha namhlanje. So sizuzwa ngani ukuthi nithini ngodaba lolu? Asixoxeni bantu eZimbabwe sitshengiselane indlela. Kunjalo Jonga, kunjani Void?
Ngiyaphila ndodokotini.
No, nomphila kakhulu wena ke?
Ah, sikhona.
Iye, odokotela nomsebenzi.
Nomsebenzi.
Kunzima wena.
And remember gives ukuthi asi ma doctor chat.
Yeah.
Varieties. Kune ve amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe. Vashando hurumende yavo vari kufambawo vachiratidzira. Takaona vachifamba kubva kwaMutare kusvika muHarare. Saka harisi dambudziko rekuti vashando hurumende rakanangana nevana chiremba chete. Vashando hurumende vari kuchema. Kozoto vana veZimbabwe vari kuchema. Saka ndotoda kutinzwe nhasi tichikurukura asi chikuru chatiri kutarisa nezvacho kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba kubva musi wa1 zvita kune vemwedzi uno kusvika nhasi musi wa17 zvita. 17 December vana chiremba vachangopedza zvidzidzo vakatanga kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yekuti muzvipatara mavari kushandira zvipatara zvehurumende hamuna zvikwanisiro zvavanoda kunge vachishandisa kuchitawo nyaya dzemihoro vari kuti mari dzavari kutambiriswa imari shoma hadzina zvasichatenga vachidawo zvakare kuti vange vachipiwa mari dzekubatsirika kana vakanga vashanda manheru havanoti maon call kozoti nyaya yekuti vange vachibvisirwa mitero pane zvavanenge vachitenga kunze zvakaita sedzimotokari nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevashandi kuti vange vachirarama. Taonawo kuti kutanga nemusi wemugovera vana chiremba vakuru kana kuti vatingati masenior doctors vakapindawo mukuramwa mabasa. Chikonzero chavakapa ndechekuti basa ratiremera. Munongoziva panee pasina wekutuma iwe kazhinji kuti unge uri kwese nguva imwe chete hazvizokwanisika. Saka vari kuti varemerwa nebasa vakandawo mapadza pasi. Ndonyatirwa kuti kurukure kuti zvi zvezvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri notinoona hurumende iri kuti haina mari yekuti inge ichikwanisa kuita zvose zviri kudiwa nevashandi wayo pamwe chetewo nekuonawo matambudziko ari kuitika muzvipatara tapinda munguva yekrismas yavanoti festive season tinosangana nematsaona akawanda vana vezimbabwe vachida kubatsirwa pano nepapo kuzvipatara zvinenge zvichiendeswa vanhu vanenge varwara zvipatara zvehurumende kune kusina vana chiremba zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe ndonyatura tikurukure fonai muri kwamuri muchiudzwa zvinhu zvakamira sei nekupana mazano dariro rino idariro rekurova namasoro tinge tichinzwawo pfungwa dzinovaka ndo patinodziwana egebs
iye kunjalo ke ujonga uifanga kuhleke udhaba lwethu lwamhlanje ukuthi lapha sikhangela udaba lwamadokotela kwenye kuyahlupha sibili ukuthi odokotela bakhalele umsebenzi sibona ngazani ke silabantu abasithumezele okunye okuningi baba ujonga asazi ukuthi ukumbi ngokubala lamhla nazama ukuthi mbale khonoku abakuthumeza khona manje iye kuthiwa
wekutanga gives hanzi namkoma Edson Ndawana hanzi zvinokosha izvozvo ngavapiwe zvinhu zvakakwana zvinoisawo utano hwavo panjodzi basa rana chiremba rinokosha kwete zvekuti chiremba anosvika pakubata murwere asina kana gloves peidzawo dzakadzikiswa apa mitengo iri kuita chamuramba mhuri kukwira kana chiremba achitambira $700 zvinongoreva kuti ari kutambira $250 imari yekutenga majigisi munyika yedu iyoyo endi mukoma Edson Ndawana zvikanzi namukoma Nick Bennett what can happen when people request something which is not available pack your bags and leave there is volunteer doctors around the world who can come to replace you as namukoma Bennett kana zvamuri kuchemera zvisingakwanisi kunge zvichiwanikwa musiri kuwaniswa zvamuri kuda hanzi besungai mikwende yenyu mubude munyika muende kuna vanana chiremba vakawanda kwazvo vanoda kushanda zvekuzvipira kushandira pasina muripo hatingati mavolunteer doctors hanzi kuna vakawanda kwazvo vari munyika dzakati munzvimbo dzakatenderedza pasi rose mune dzimwe nyika dzepasi rose vanokwanisa kuuya vachitora zvigaro zvavana chiremba hatizivi kuti vamwe vanoonawo sei nzira iyoyo asi mukoma Gerald Mupfumira vabva vangoshamisika zvikanzi vakuru matanga mafunga here musati manyora kana kuti foni yataipa yega vari kupindura mukoma Nick Bennett
ye siyakubona nje kunjalo foetu kuzobuya ke uKB Index uti ngikona kona pestikini Dube into udaba lolu luyahlupha kakhulu kuzobuya lo munye kuthiwa ngujocelyn ujocelyn uthi hayi bantu odokotela banikwe phela imfanelo yabo sifisa ukuthi kuhambe kuhle Suso kubika lapha ukuthi sicele udokotela uBadaya Moyo ukuthi abuye lapha kuhlelo kodwa ke asikeze ukuthi uthini simcele sibili sahamba kusekretari wakhe wase sithi hayi ngxenye ngabuya kumbe ngabuyi kodwa sizokuthiwa ke hayi kungana kunjalo okwamanje ke silo former doctor former health minister uDr Henry Matsorera lo Dr Xolani Ndlovu who is the clinical acting clinical director Mpilo Hospital so we start with you Dr Xolani Ndlovu because he requested to be here for only 5 minutes. So he says he's going to be attending a meeting. So Dr. Ndlovu, tell us a bit about what is going on at Mpilo Hospital since doctors are on strike.
Thank you for inviting me to the program. The strike started on the 1st of December, and the hospital has been having a hard time in dealing with most of the cases. So what we have done to date is reduce the number of outpatient cases that we are attending to and only attending to emergency cases. So that's our inpatients, patients presenting to our casualty departments, and that is the main casualty and the pediatric casualty, as well as attending to patients who are presenting to the maternity hospital. And out of all the junior doctors, that's the junior resident medical officers and the senior resident medical officers. We only had about two who were coming to work, which is not enough to cover the work that was being done by almost 60 doctors. So we've been managing to do the work with the consultants and the hospital medical officers, that's the middle-level doctors, who have since joined the strike as well, although not all of them were to get a full number of how many of the middle-level doctors have actually joined the strike.
Yes, cela ukufaka ngesindebele khona ukuthi kuhamba njani ngona pempilo baba Ndlovu.
Lokhu i-strike isiqalisileyo abaqala i-strike kahle kahle nama-junior doctors esibathi ama-junior resident lama senior resident medical officers so yilabo abaku-first 2 years emva woku graduate e university inani labo odokotela labo liyafika kubo 60 so after ukuthi we strike isabo kulababili kuphela abasemsebenzini so lokhu kwenze ukuthi siyehlise umsebenzi besiwenza lapho sithi outpatient so lapho kupresenta khona abantu abangelama emergency cases lapho esifisele sifake odokotela khona kuse main casualty e pediatric casualty so pediatric casualty emergency department eyabantwana lase maternity hospital lapho okubelethela khona omama
so singathi laba elibathumisele emuva baya ngaphi manje dokotela
ababuyiselwa emuva lawo nama patient akwanisayo ukuthi athole usizo kuma clinic ngoba ama cancer clinic alokho esebenza ngoba vele indlela okumele kusetshenzwe ngayo umuntu kufanele ukuthi angakabuyi esibhedlela ikakhulu uma i problem alayo ingasiyo emergency kumele aqale aye e clinic ayebonwa ngonesi onesi uma bebona ukuthi uhlupho lolu bakwanisa ukuthi belwe laphi bazawunika amaphilisi uhambe endlini kukanti uma bebona ukuthi abalawo amandla okuthi belaphi iproblem ekhona bayakurefera kudokotela wabo we-city council ubonwe khonapho ekliniki kukanti nxa kusezingeni lokuthi i-emergency edinga i-immediate attention bayakurefera ke bekudlulisele esibhedlela
Yes, I was a
Dr. Ndlovu, maybe one more question before you leave. What measures has the government taken to try and address this problem? Because of late, during such times, we could see the government bring in army doctors.
Well, I can't comment much on what the government has done. As I am representing Bilo Central Hospital specifically. However, there have been some doctors from the army and from the police that have been seconded to the central hospital, but obviously the numbers will not be the same as the numbers that they are replacing.
Thank you so much.
So before maybe you go, do you see this thing coming to an end anytime soon?
It is my hope that it comes to an end as soon as possible, because the person who is suffering the most here is the patient who has nowhere else to go. Engikushoyo lapha ukuthi angazi ukuthi lingabano yabo dokotela lo mkhashi wabo izaphela nini kodwa nifiso sami ngifisa ukuthi ngabe kuyaphela masinya ngoba umuntu othwele nzima lapha yipatient ongelandawo lapho angaya khona
sibonga kakhulu ke dokotela Ndlovu ungathenelwa kusasa baba
Yeah,
that was Dr. Xolani Ndlovu, the acting clinical director at Mpilo Hospital. He requested to be here for only 5 minutes. So
maybe I can just highlight that in Shona too. Wangawari Dr. Xolani Ndlovu, wanoe acting clinical director. Kana wakafano bata chigaro cha clinical director wepa chipatra che Mpilo Hospital. Anzi dambu zikoiro ra bata chipatra ichocho. Chukuti matana wakatora ndeku ziki. Kisa uwandwe wano wano shikira ku yatinoti outpatient department anzita kunyanyo tarisa makesa anenga achinzi ma emergency akafanana ne matsaona ne madzimai anenga akazvitakura vanenge vaine pamuviri sazobvunzawo zvakare kuti zvii zviri kuitwa nehurumende matana atorwa avatiwa vakwanisa kupindura vakamirira mazvipatara zvese nekuti vangori pamupilo asi pamupilo vari kuti papaiswa vana chiremba vekumauto nekumapurisa asi uwandu hwacho vashoma zvekuti havazokwanisa kunge vachiita zvavachiitwa navana chiremba vose vakuru nevadiki vaenda pakura mwa mabasa
gibs I think we have a former health minister Dr. Henry Matsorera I'm told he's on the line welcome to the program Dr. Matsorera
thank you very much
thank you for joining us Chunga
yes Dr. Matsorera makadi
Oh, magadi kona mkoma junga.
Aiwa, ndinu fara angu Dr. Madzorira kungoti zvinhu kana zvisina kumira zvakanaka kudai munyika. Utano, ndo, uripamberi, unga shaya hako chekudya. Unogona kuzononga midzi pano nepapo kana kunonga chimwe charasa nemumaguta. Asi pa utano apa, hakwanisi kuenda kunotsvaga mushonga mubini. Zvinhu zvakamira sei muzvipatara? Tichinzwa kuti vana chiremba vakuru vapindawo mukurangwa mabasa muzvipatara zvehurumende.
Zvino hazvina kumira mushe. Nguva yakadai nguva yakashatisisa nokuti inguva yatiri kuramwa vana veZimbabwe. Kungoramwa vanhu kungoti hamuna basa. Nokuti utano sezvamambotaura chinhu chakakoshesesa. Utano haugone kutengwa, haugone kureplesiwa. So tee tichingotarisirawo kuhurumende kuti itire zvakanaka. Machiremba akurumidze kudzoka kubasa. Nokuti situation iripo haigona kuramba yakadai kumazuva akawanda anotevera.
Asi muri kuona here hurumende iri kubata nyaya iyi nemaoko anoita seanobata zvinopisa kuti nyaya neutano hwevanhu inoda kutariswa nechimbi chimbi?
Nokuti sezvandanzwa chiremba vachitaura kavo Dr. Ndlovu. Strike yatova nemazuva akawanda kamavhiki matatu atodarika nai.
Ndizvozvo.
Zvino dei vachiri vari vanhu vari kuibata nechimbi chimbi ingadai yakapera kareka. Strike yemachiremba haifaniri kudarika 1 week. Nokuti nyaya yekugara pasi vanhu motaurirana monzwanana. Machiremba vanhuwo mukavatreata nerespect nedignity vanonzwisisa even maconstraints arimo munyika. Dambudziko randinoona ndiroro kutizvo havasi kupirwa dignity nerespect nerukuzo rwavanokodzera pabasa ravari kuita. Ndo zviri kutakisa kuti strike irambe ichienderera mberi. Uyezve zvichemo zvavo zvavanazvo zvichemo zviri genuine. Vanhu havafaniri kungoramba vachingochema nechinhu chimwe chete for 5-10 years vachingochema nechinhu chimwe chete chisingagadziriswi. Zvinhu zvinozivikanwa. But hurumende inoda kuzomirira kuti ingopa maultimatum zongerai kubasa itai zvakati itai zvakati. Asi maproblems aripo vanga vachaziva nguva yese. Ende vane mapromisa vakamboita before kuti tichazodai tozodai tozodai tigadzise zvichimo zvenyu. Gore rinopera zvisati zvaitiwa. Ndo saka muchiona machiremba achizodzokera pastrike. Nokuti havasi kugara vachidzokera kwavari vachitaura navo kuti kwai patakasiyira. Zvino pane 3 months ngatidai tiri kuitawo zvakadai vachivavhuriraka.
Thank you so much Dr. Madzorera. Rambai nimuri parunare. Gibbs handina Dr. Madzorera maonero avo havasi kuona kunga dambudziko iri rinokasika kunge richigadziriswa nokuti vari kutaura kuti nyaya yekutoramwa mabasa kwavana chiremba inofanira kunge ichingoti pane paine hurumende iri kutora danho iroro sekunge iri nyaya yatingati serious kusondo rimwe chete chete panofanange patoita matanho ekugadzirisa. Zvino taakutopinda musvondo yechitatu vana chiremba vari pakuramwa mabasa. Zvinhu zvokuti hurumende yaifanira kunge yakagadzirisa. Vari kutiwo pari kuita sekunga there is lack of respect and dignity kune ana chiremba avo because they are supposed to be respected because of their profession but it's like the government is not as serious as it is expected to. And he says these are striking doctors, they have genuine concerns. Regai tinzwei tine muteereri usati wataura hakuna Dr. Madzorera Gibbs. Hallo parunare.
Hallo magadini.
Aiwa tiri wapenyu ndiya nawa. Muri pa sisereke mukoma matizita ndiani?
Patrick Ngomo ndiri ku Bulawayo.
Patrick Ngomo aiwa ndizvo zvomaita basa. Muda kutaura nerurimi rwipi?
Notaura zvo.
Alright sara. Zvandava kuda kuti nditi vangoma vaite ka kurova nemitauro yacho yese iri mitatu kuitira tisazorova nepasipo pamataura emimi. Yeo kuluma.
Siyaphila Nkomo kunjani Void?
Nami ngiyaphila baba.
So ndiri foni nesilo sitshele ukuthi ubona njani udawunlowu lwamadoda.
Yabona indaba le itshengise ukuthi uhulumende lo uyesilesi. Because there is no way you can treat your own citizens. this is a very, very awkward. Look where I am, if I are good or anything. Angwazi. Because you see, very soon we had these same people flashing $3.5 million just on the rally. But yet the government is crying. And you know what? I'm the one of the people who attended that has got this rally for Zanzibar. I want to tell you the truth.
Mm.
The toll gate was closed for the Zanzibar people and they were not paying any duty. Is it doing any good to the country?
Mm.
So, we are going nowhere with these people. The only thing they can do is to resign and go. Now look, not only the doctors are crying, every citizen is crying. Even the teachers were marching there. There is no democracy in Zimbabwe. There is nothing. We don't know what is, where is this going. That's why you see that this government is very, very clueless. Very soon, when the doctors striking, their national broadcasting is lies, each and every day. That even us as citizens, we are saying we are not going to pay for those licenses. Those, number one, we don't have money. And number two, that has end cash, we are taught lying. So it's good we stop everything. So the issue in Zimbabwe, it has gotten worse. Mugabe was even better.
Thank you very much. You want to put that in Shona as well? 1 minute.
And look at the Urumende Zimbabwe, Afundikana. So hapana zvatiri kuita munyika. Nyika haisi kuenda mberi. Nyika haisi kuenda ikodzero yemadhokotera. Ivo vakati bhondi noti rakaenzana US$ vachee vanhema. Ngavaibvise mari yavo iyoyo. Ngavavabhadhare US$. Ngavabhadhare macivil servants. Right now mateachers akasvupa kuti muri kumachire. It's not a democratic right kuti vanhu vaite zvavari kuda kuita.
Thank you so much, Mkoma, Patrick Nkomo. Hello,
Magadin.
Takasimba, Sandiani.
Yeah, and the Francis Mdawos.
Wa Francis Mkupi, Mkoma Mdawos. Murikupi.
Mireku South Africa.
South Africa, and you are in Mudari Rotaurai, and I'm winning some more of Vama Funzo, Futitina, Doctor Andrew Mazzara, Varpanare, Bakangavari, Gurkotara Sultano, Munguaye, GNU.
GNU. Magari, Doctor. Hello?
Hello, Doctor Mazzara.
Hey,
Magari, Doctor.
Gripo, Magari, go in me.
And no far.
Thank you.
Ko indaida kubvunza kakuti ko madhokota endawa panguva ye GNU anga asingachemi ko chakuitika iko zvino chii chekuti vacheme nekuti tinoti tikatarisa kumusha uku tinoona vanhu vakaita machifi nevamwe vanopawo mari dzangodaro daro ko sezvingandivasingavo madhokota anosevha upenyu hwavanhu zvakadaro.
Pindurai, Dr. Mazzara.
Okay. Ya, mbuzo wakanaka zvikuru. Tinoona panguva yeGNU paigura muna 2009. Vakatanga kuhora maUS$. Nesu takatombohorawo $100 iwaya, ainaka zvokuti be. Tikaona hurumende ichiimprova upenyu hwevanhu. $100 yaichikira mbichana, yaitenga ende yaichengetedza vanhu. By 2013 zvinhu zvanga zvavananisa izvo. Dambudziko rakazoitika ndiro takachinja hurumende muna 2013. Tikatanga kudya mari yatisina kugadzira. Iyo policy yepaGNU yaiva yokuti we eat what we kill yanga yakanaka zvikuru. Yes, you know, Maria Katanga would give up on the appear and Dokutanga would deny my bond note. Ndiyota wana ya taka pinda ya mabond note. Wakati promise wa mabond note ya changa asira mbaka inzana neweswa. Fambe fambe 2 years down the line, bond note ya harikina kuinzana neweswa. Ndozo rukiche ya mamachire mba kuti mari yedu. Nyangwe iso watayakine mari zinuze. Musu wakati wa policy announcement ya na monetary policy ya. Mari zetu zaka divide wana 3 musu umechete. Kanongo wana $100 kwa sarawane. Dollars, and that is not proper. That is why people have now become impoverished. When we have a rombo, ninya yungo yichitosi. So this is the chitosi che mande from soro chiriki tuana urumende. Wachiti roba marie disese wakambo itafutu na 2008. Zungu namba chizoko roreka. So, jipingu na mfunzo wa mkoma wakuti hizo chijua shata, inya ya economy. Isiru kuhendiliwa saka naka corruption yaka wandisa government yacho ili corrupt wapa kuti iliku timbira mari zedu ikidita wa rombo foot daylight robbery ndozo iliku chema machire mbae waya saka na machiri tibadare in US dollars very right because my negotiation haka itiwa ema salara wari kwa nae zino haka itiwa ma US dollar bond nota harikina kuhizane US dollar saka wapi mari za maka wirirana njuri ma US dollar
Thank you so much, Dr. Madzerera. Maita basa, ndofunga mkoma Francis Mapindurwa na Dr. Madzerera.
Anda Pindurwa, it is nani ngo chema na jokuru daiwe urumende yo hii edu ya na iti. Ya hii saupenye kwa wano pambele. Nisine ene kuti political affiliation ya na kita sei. Ndozo mshaka kosha. Zokuti chipatara chedu, ndo the first thing chitofana kuchengetezwa munyika wose ya vanhu pentano hwavo unofana kuvakachengetedzewa mari kana vanai vachiisa kusukuna zvinhu zvisingaiti zvezvimarali zvavo zvisina nebasa rese zvezve hazvina kana musora zvina kana kwazvinotiisa saka dai vachide vachidevanzwa chemabwe vanhu vadevanzwa chemako madhokotera iwaya Rabata upinyi kwa wana zutu mshungada ya zikati fambira wenka kwenye.
No, thank you so much Mkoma Francis Maita Basa. Give just a reminder to our listeners that we are still trying to get a hold of Dr. Obadiah Moyo, who is the health minister. We are still trying and we hope by the end of the hour, maybe we may be lucky enough to bring him to the show.
Yes, Chonga. And for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about striking Zimbabwean doctors. Now the junior doctors have been joined by senior doctors and there is sort of like chaos in hospitals as patients are being referred back home or to clinics. So our guest tonight, Dr. Xolani Ndlovu, acting clinical director of health at Mpilo Hospital, Dr. Elope Ndlovu, medical practitioner based in Bulawayo, and the former health minister, Dr. Henry Mazorera. So right now we've got Dr. Elope Spanda. Dr. Spanda, good evening and welcome to the program.
Good evening to you.
Thank you so much. Tell us about what you are seeing, you know, in terms of the situation in hospitals and even private health practitioners as well. What is going on since doctors in Zimbabwe are on strike?
I think the starting point is that doctors in public health, in the public health sector, you just mentioned Mpilo Hospital, but you will mention Harare,
yes.
Masvingo, Mutare, and Mumarondera. They cover about 80% of the population of people that are seeking health services in the country. So if people who cover 80% of the health services sector decide to down tools, then there's a tremendous impact on the general health of the nation. So that's the first problem that we are facing, that more and more of our people will not access the services, health services that they deserve and that they require. That's the biggest challenge.
Yes, go ahead.
I mean, this next question is that why are we here and could we be elsewhere? I think basically why we are here is that there are economic challenges that affect by everyone around. All pharmacies in Harare, at least, are now selling their drugs in foreign currency, in US dollars. So there are difficulties in accessing health services, not only in the public, but also in the private sectors because of the economic climate that we find ourselves in.
Yeah. Thank you so much, Dr. Spada. Please do stay on the line. I give starting from Terry. We have knowledge in Pofu. Magadi?
I'm in the Nofaragan. I'm in the Farao.
Jagasimba, Mudaku Kuluma, Mutaura to speak.
Taura
itinugrenyea tina iruku kangwa mdariro ndiyo hii yekura mamabasa kwa wanachiremba tunona kuti wanachiremba wakuru wapindo wakari mkura mamabasa warukuta wabare mirwa ni basa kubwa paka enda wanachiremba msua wani kushika msua 17 nasi tatupura pakati pemwezi juza munga taura waimi kuti tashika pakati pemwezi kana kutupura pakati pemwezi ndambuzi kutisa tala gaziriskwa.
Aiwa chero nengi makatarisa munongozwa kuti kana munhu akasevenza anotarisa kuti awane muhoro wake. Asi kana hurumende isingapindiriwo mumaonero enyu munoona sekuti ndinoti zvakatokosha kuti deva tese tisingatarisa vana chiremba devanhu vese vanoshanda vachitarisa kuti vaone muhoro yavo kana sitokwanisika ingangotita chati dhauni yemunhu wese anoradza kuti anotarisirawo mitei yake.
Saka zvizva munga kurudzira tomboti nhasi takupai mukana wekuti mukoma knowledge ndima kutogadzirisa mamuyananisi.
Ini ndaingotarisira kuti hurumende iwewo sitemo zvevanhu kana vachikwanisa kuvapo mari dzavo vovapa asi kana vasingakwanisi votevedzerawo mamwe matanhu avanotasvibva kuti vaitewo. Zvinova zvavanenge handitika vachitaridzira saizvozvo vane zvavari kuvaudza. Zvakakosha kuti vangoteererawo zvavari kuudzawo nevashandi nekuti vanhu vanofemawo vanodawo kurarama.
No, thank you so much, Mgoma Knowledge.
I want to know.
Murikupi?
In Indri Mokopani, Munanzi Marawele.
South Africa?
Yes, of course.
Thank you so much, Gibbs. That was Mgoma Knowledge Mpofu calling us from South Africa. He says everybody, after delivering some services, you expect your dues, and the same must be done. These doctors must be paid, and also the government must prioritize that. And I think the most important thing is, what is the government doing? Because for 17 days, that's why we're trying to bring in Dr. Obadiah Moyo, so that he can at least explain to our listeners and viewers what the government is doing, because 17 days is over half a month.
Yeah, and Dr. Elofus Banda is saying all this covers 80% of the, you know, population. And 80% is not a joke, you know. So the 20% may be people who can have access to medical health. So now let's turn to Dr. Mazorere. So Dr. Mazorere, you were once in a similar situation in Zimbabwe during the GNU. Were you not? Yeah, that's the first question. And the second thing is, how did you solve this issue?
Yeah, well, that's a long time ago now. It's how many years now? 8 years. Yeah, when the GNU was formed, there was a lot of labor unrest, and if I remember well, that's when the doctors were on strike.
Yes.
When we dollarized, and I think the most important thing is engagement. Talking to these doctors, and they were saying doctors, but remember they are nurses, they are physiotherapists, you know, and all other health professionals. They are working. They are all. They also have grievances, this is only the tip of the iceberg which we are seeing, and the government should engage. I think what we did was simply to engage the doctors. We engaged the senior doctors. We engaged the junior doctors. Then we addressed some of their concerns, and there was not a lot of money at that time, if you remember. But if you show concern and you talk to them and you put all your cards on the table, you know, they will be a lot more cooperative. Then you have a roadmap of how to improve their working conditions continuously, and you stick to that roadmap, and it will work. But now if you don't engage them and they continue to see a lot of corruption, they continue to feel that there are other people, you know, in government, in high places, who are benefiting from what they should be benefiting, then you've got a problem. There is no equity there in the distribution of wealth in the country.
Mm-hmm.
And so I think that's the most important thing we must do. Money that must go, there is a budget for the health services. Let that budget be honored. And I'm glad all the speakers who have been speaking tonight are emphasizing the importance, the primacy of health care in the country.
Mm-hmm.
It's the most important thing. Education is important, but it's not useful if you're dead. There are many other important things. They are not useful if you die and if you don't have good health. So let the government prioritize health. Let the people be healthy, then they'll be productive and useful in the land. So the health budget itself must be respected. There must be disbursements that are adequate to take care of the Minister of Health.
Mm-hmm.
And once you do that, I think the doctors will be, they know the economic problems we have, but it's government's duty to prioritize important things.
Thank you very much, and stay on the line. Silo baba ke lapha ecingweni ubaba uSibasa Juma. Baba Juma, kunjani?
Kona ukumbele njani?
Siyaphila ke kwalide. Ujede nje kancane kwezinto sikuzokuhle iphone yakho ngani ngifuna ukuhleza. So akusitshela ukuthi ubona njani udaba lolu Juma lokuthi odokotela bakhala imisebenzi.
Hey, udaba lolu kuhlungu kakhulu baba, ngathi ngiyakhangela. Kulokunzima. Ngoba kulahleka impilo zabantu eziningi kakhulu, sithwele nzima lapha. Angikwazi ukuthi i-government leyi iyenzani. Itsheliwe isikhathi sikhona, kodwa abantu abazange babe nendaba lapho ukuthi bathathe bahlale phansi kodokotela laba bakhulume lapho. Ngoba kathesi ngangikhuluma ngikunje, abantu abaningi babisele umuva, bayakufa labo bantu, vele sengikufa kwabantu lokhu. Angikwazi ukuthi bona bathathe besenza imihlangano esigodini ngabe. Sethiwe kulungisisa udubo oluyolukhathaza abantu, angikwazi ukuthi i-government isabisa njani. Ngoba kuba kunzima kakhulu, kwangisithe nje kufa abantu mhlezi, kulabantu abamele bangene ithineni, abantu ababuyelile emakhaya, ikufa kwabantu lokhu, i-government kuyenza kuba njani. Kulabekhanya ngani ngayiladaba nabantu vele, ayilalokuzele enhliziyweni yayo. Ngoba utshele okulesikhathi lomuntu, kodwa uyehlulekile ukuthi alungisise kindaba, lokhu ezihlalele. Ngokukhuluma nge-MDC, akwazi ukuthi MDC leyo abakhuluma ngayo iyenza kwenzani. Kunokuthi bakhangele idubo olukhathaza ilizwe. Kanti siyaphelwa ngabantu. Ngithe iqiniso eliphelileyo vele kuyaphela kweviki le kuyokula bantu abaningi abafike kakhulu.
Aha, iphosele ukugcina khonapho baba.
Mina angikwazi ukuthi lapha vele abantu bayafika ngabana vele kusejele ukuthi angikwazi ukuthi singakwenza njani leyi. Kakaleli lomuntu. Kunokuthi ngabe uyalalela ahlale phansi. Abe lokhu ze ukulungisisa udubo lo kwenza ukuthi kuphangise ukulungisisa udubo lezibhedlela lobu ngoba abantu sebethekile. Ngisitsho nje kulabantu balezi mota ziyashayeka ziyenzani, kulabantu abasuke emakhaya abagulayo, kulabantu abanjani njani. Kathesi kunje kakula umuntu obakhangelayo, abantu ababayabisela muva. Kuyini okwenzakalayo ukuphela kwabantu lokhu?
Mhm. Hayi, siyakuzwa Juma, sibonge kakhulu ungathelela kusasa Chuks.
Hayi, kulungile baba.
Yes, bonga kakhulu ke. That was Mr. Sibasa Juma. He's complaining bitterly, saying that this is a very painful situation as people are being referred home, and you know, nothing is taking place, and if you go home there, you are likely to die. He says some people are really waiting to die, literally. So he says, you know, the government doesn't listen. They were in Eswatini for the annual People's Conference, and they're not taking heed of what people want. He says, instead of being servant leaders, like what Mr. Mnangagwa is always saying, he says they don't care about the people's needs. So this is a critical situation as well, as Zimbabwe is approaching the festive season. So he says, what is going to happen since there are so many accidents? Maybe we can go to Dr. LOP.
Maybe before we go to Dr. Swanda, there's a caller, Samuel Nyekete, Parunari Magadi. Takasimba, murufo na murugupi.
Bwera Murambinda.
Bwera Murambinda. Pari sei pachipatara che bwera?
Pa kuchisa baba.
Pa kuchisa zvinhu zvakamira sei?
Chekutanga chekuti problem iri pachipatara iri kuti mishonga hamuna. Asi kuti ari semuvhere pachipatara kuenda pare pa outpatient theatre obvious see. Wopinda mukati woitwa zvimwe wozvinongo chingoro wopinda mupatara. Kuti kupedzera kuti wane mishonga zvemishonga arumuna.
Very sorry.
Saka situation ye ukazoitarisa kuti yazobvisa vana chiremba vanova ndovanga vachimbogona kuti kana ukaenda vanokwanisa kuongorora chirwere vokunyorera hako kuti ende kuna private kuti if it is ine hisa racho zvakutoreva kuti vanhu kufa kwacho kuva kutozotyisa kana zvadai so especially kuti tiri muholiday you know. Inonyanya kuwana maaccidenti anoda atendensi yakasimbayana nachiremba kudai tichatozivi kuti toita sei
saka chii chamungakurudzirawo kuti chiitwe nehurumende nokuti kii dzinongosarira kuhurumende nokuti ndo ari kunzi naana chiremba huyai tikurukure tigare pasi tinonzwa kuti vakamboita nhaurirano svondorapera asi dzinenge dzakazongokolapsa hapana chakazobuda
izvozvo zvekuti sehurumende isina seizi ndo zvinhu zviri kunetsa because zvinhu zvese kamunoona kana kuti tikaita hurukuro tinoimbisana tiri patable but we expect it after hours zvatataura nazviya zvinofanira kunge zvine pazvinotangira kana zvarema unofanira kudzoka kautaura kuti akomana paipa ndaita challenge iyi but let us take this avenue kuti tione kuti nyika iende mberi saka ndaitofunga kuti ukatasa vakomana vairi vana mahiya namatema danda ndaiva respecta zvisingaiti time yavakanga vachidemonstrata during the Mugabe regime vachiradzirawo zvitemo zvavo seliberation fighters vachiti takaraswa vakakumbira kuchengetwa vana nekuchengetwa ivo nevose yakakwana but chakunoshamisa ndechekuti ivo vacho nhasi vamuvhu havachatarisi kuti utano nyange hwevana vavo huri maoko ana chiremba saka ndishaa kuti sei vanyarara
aiwa hatigoneidi kuvapindurira asi tichitenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa tichinyaradzanawo nemi panguva yekuchema kurasikirwa kwamakaitwa nehanzvadzi yenyu
aiwa tinotenda
thank you so much that was Mukoma Samuel Nyekete calling from Buera he's saying the problems in most of all these government hospitals is that there is no medicine you go there you get you get a prescription and when you go to those private dispensers you charge in US dollars which is not within reach for most Zimbabweans. Tinemwe muteereri Mukoma Ziso vari parunhare Mukoma Ziso makadii njani?
Tinozimbawo vanhu kuti murevekwa muri kumhiri kwamakungwa.
Aiwa tiri vapenyu muri kufona muri kupi Mukoma Ziso? Halo. Ndizvozvo muri kutyaira here motokari ndokunzwa kunge mhepo iri kupindawo nepahwindo apo iri kubva yadzoka kufoni halo yes muri kudhiraivha here nokuti tiri kunzwa kunga muri kudhiraivha mhepo iri kubva yauya ichitonyanyanzwika kupfuura imimi
I think the best thing is to phone him again. Yes.
The guy said, "Don't phone him again. We are going to try and call you again."
Yes. This doctor is Lobaba Lapomashogani. Kumbe Skazenges Muse Ubaba Uelop Spanda. Dr. Spanda, are you still on the line? Dr. Elop Spanda, can you hear me?
I can hear you, sir.
Now, Dr. Spanda, what is the solution to this? If you look at the situation right now, the government says it doesn't have foreign currency to actually, you know, pay these doctors and all those kind of things. So now the doctors are adamant that they need that money instead of RTGS and, you know, bond notes. So, for example, one doctor received $554, you know, as his pay this month instead of $1,500. So they're saying this is not because of the RTGS and all those kind of things. It's because their salaries have been cut. So we've got all these problems, you know, some kind of merry-go-round. So what's the solution here?
It's very difficult for me to proffer a solution here because I'm not in the know. But my fear is a different one. our doctors are very highly qualified. They are in high demand all over the world. We produce some of the best doctors in the world. And at the moment, the United Kingdom government has advertised a huge number of general practitioners. We are very conversant in the English language,
mm-hmm.
and we are very competitive in the British market. So my fear is that we are going to lose all these young, bright doctors that are hardworking and dedicated to a foreign country. And the problem that we'll then have is that we will not even have the doctors after the strike is gone. So what we really need is to find a solution to the current situation so that we can at least try to retain the beautiful and hardworking people that we have in the country, rather than have donate them for free to other countries. So the solutions are not in my realm,
mm-hmm.
but I think the government and all the parties involved should consider not only the short-term consequences, but the longer-term consequences of the huge gap that these young people will leave if they all choose to leave our beautiful country.
In all honesty, Dr. Sibanda, it seems as if the Minister of Health is in a fix right now. He can't solve this issue because of forex challenges. And so how does he solve it? You know, because this seems to be out of his hands, maybe.
I don't know whether it is in the hands of the minister. The minister is a very dedicated person, as I know him personally.
Mm-hmm.
But I think it's the issue of the economy. The economy has to be strategized. And there should be national prioritization of what is top priority and what is secondary. And from the listening I have been doing,
mm-hmm.
health appears to be and should be on the top of the agenda. And if they don't give him the tools to ensure that the health of the nation is top of the agenda, I agree with you, his hands will be tied.
Yeah, 1 minute. What in the game? What if Poku Melo is winning?
Umbuzo wesibili obekhona ukuthi uminister enzeni, angikwazi ukuthi enzeni umoya.
Mhm.
Angikwazi. Ngo izandla zakhe la zibotshiwe ngenxa yokuthi kala mali azayisebenzisa ukuholisa abantu lapha. Ngakho umnotho welizwe kufanele wenze ukuthi wazakale ukuthi okuqakathekileyo ikuphi. Ngombono wami, okuqakathekileyo phezu kwazo zonke izinto impilo yomuntu. Impilo yomuntu. Nxa kuyikuthi ukhulumende kaqhakathekisa impilo yomuntu, kuzahlupha wonke umuntu.
Ye, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapha jonga. Khanya silabantu ababili abasecingweni lapha. Nithatha uMashongane kuqala. Mashongane, kunjani baba? Mashongane, uyangizwa? Hayi bo, Mashongane ukhona. UMashongane wanisedlweyinto. Ukhona Mashongane? UMahlangana, kunjani?
Ya ngiyabuzwa.
Ye, chaya khona pa mnumzana sizwe baba. Ubona njani udaba lolu?
Ya ngikhona.
Ye, udaba lolu ubona njani?
Ya ngikhona.
Ye, sibona ngazani ifoni
yakhe. Ngikhona yaphila.
Hayi ifoni yakhe ngazani yadonda. Eh, wothi ke simfoni le back uma shoka. Ya. Ye, siyakufuna.
Mina ngibona ukuthi
ye khuluma.
Ibe ngithi uminister of finance angithi ubonile lapha manikeza i-budget yakhe afaka imali iningi lapha emathwetsheni la. Manje khona lapho kulimaza ukuthi uzobona ukuthi amasosha wanikeza imali iningi ungathi kuyaliwa. Sengibona ukuthi kumosheke lapho ukuthi imali amadoctor, ama-teacher nganamali kufuze kuqakathekiswe ama-teacher nama-doctor because umuntu ufuze athole impilo ungathi ingcono aye nesikolweni. Manje ma uthi uthatha imali unikeza amasosha, mina ngibona ukuthi inkinga ilapho because ngiyabona ukuthi bona lawa ama-president nama-minister magulako uyakufulaya ayolaphwa ngaphandle abuye afika izibili kahle la ekhaya.
Hayi, siyakuzwa.
Ngibona ukuthi isithupho izoba lapho because
Yes,
I was on the phone. I was on the phone. I was on the phone. No, I was on the phone. 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 I was on the phone.
Nikona tuveli njani?
Ye, nkuma lomani?
Lo mam dhule kuchwani.
Mam dhule kunjani mam?
Nya pila tu.
Na tu tabala punga tingato.
Hey, hu tabala lulu ya tu patuwe lulu. Yele imali pelagate ufuzikuti kuyabe lo otogotela. Kakulu kakulu ngoba iba bimpila gati. Iba bimpile, iba bangabantu. Ngikuthi health iyo dokuzi yatshele ukali imali okunye lokho okunye kulandele emuva ngoba nga odokotela vele benga ihealth ingaphiwa imali elengqondo odokotela bengananzwa kusho ukuthi vele umuntu khona nje ukuthi njeni izweni lakithi dube nxa ukhangele hhayi umuntu asolutho elizweni lakithi okuyikho okuqakathekileyo yikuthi udube abe le mali labantu abakhe bedle beshuthi ukuthi abantu bona bayephila njani akula msebenzi lokhuya noma singafaka ithi akula nkingi so okwake kisibili kuyesikula ngoba kathesi ungakhangela vele abantu bathwele nzima lokhuyana kokuthi akula lo muntu oyedwa othi ku-right kodwa-ke umuntu kananzeleli yena okusayo ukuthi abantu bayadubeka ngcono ukuthi kumbe ngiyehle nginike omunye kumbe ngenze enye iplan ukuthi abantu bathole impilo akula msebenzi lokho and ungananzelela sizadonsa kunjalo impilo yethu yonke
uyabona phosele ukucina-ke manyathi ngamafitshane sebe
elokugcina sibili endiphosa yikuthi abantu sibili nabo mna ngazi ukuthi kumbe singaphakama kanjani ukuthi siyala indaba yokuthi ezibhedlela kuthiwe nxa usiyathenga umuntu kuthi kufuneka ama-US dollar ama-US dollar ayaxotshwayo ezimbabwe abantu bayawathatha ngaphi
enyathi mama sibongile kakhulu ungathenga kusasa
sibongile
so that was sikhathele enyathi she is in Botswana and the previous caller was Mr. Mashongane. They are talking about the same thing. Government needs to prioritize the health sector, you know. They are saying that even the budget, if you look at it, you know, not much money was allocated to the Minister of Health. Mm-hmm. So they want the government to take care of, you know, the needs of the people. Mm-hmm. And they also expressed, you know, concern over the leadership in the country. They are saying the leadership is not paying attention to what people want. Mm-hmm. It's really looking the other side. When people are complaining about certain issues, including doctors, you know, they are just doing their own things. Mm-hmm. So at the end of the day, they are really sad about what is going on in Zimbabwe.
Mm-hmm. Dr. Mazurera. Dr. Mazurera.
Oh.
Yes, imwenyaya yakasimudzwa naana chiremba Dr. Mazurera inyaya yekushayikwa kwemishonga muzvipatara nezvimwe zvakadaro. Chii chingatadzisa kuti makambani emunyika anga achigadzira mishonga zvekuti ingasvika pakushayikwa kudaro. Taive tine mafarmaceutical company ana Kebs nemamwa. Chii chiri kuitika?
Chinhu chokutanga ndechekuti izvo mishonga mizhinji yatinoshandisa muno muZimbabwe. Ino importiwa kubva kunze yakatogadzirwa kare. So inoda foreign currency. Chechipiri ndechekuti mishonga yatinogadzira muno muZimbabwe yacho iyoyo inogadzirwa na Caps, vana Varicam, tine makambani akati kuti akanaka chaizvo anogadzira. Inoda foreign currency futi because hatigadziri the basic active ingredients dzemishonga yacho. Vano order ma ingredients iwayo kubva kunze kwenyika. Woya wazo kazisa mshonga. Saka whichever way you look at it, parukudua foreign currency. And jeshua mshonga hakuna mnyika. Government, haino tori zero. Tuenda mu private sector. Mune dambu ziko guru. Muruera no zuka kavirika tatu wachi zuku za onda tenu za taon. Yesi ndashua mshonga wa ichinja. Yandi tage umwe. Wano haruku zimba makumbu wachibida kutaka mshonga. Ne magaya kuti mishonga yacho yasikuwanga even in the private sector yacho ma private pharmacies muri kudiwa ma US dollar imomo. So it's a serious issue. There are no medicines in the country and hatikwanisi kucontinua takadai so zvatakaita izvino.
But looking at other countries, I think there are other countries, Dr. Mazurera, dziri dzine urombo kana dzine matambudziko akatopfuura nyika yeZimbabwe. Tinenge tinonzwa kunga nyika idzodzo nyaya dzazvehutano dzinenge zvichitofamba pasina dambudziko. Takatarisana nyika dzakaita sana Cuba, tinotowana ana chiremba kubva kunyika dzakaita sana Cuba vararama vari pasi pezvirango. Musiyano uri papi wekuti isisi tingwe tibve tangoita dambudziko hombe rakadai?
Ah, mukona nika zagaida sana Cuba. This down ya kometa angu on the political aspects za. But kuranwa kunaitwa nyika kwaka kosha zikuru. Cuba ino prioritize health. And kubvira pakutanga vachisa pamasanctions awaya vaka decide kuti vacha train madokota avo vega machiremba to the extent yekuti vanoto exporter madokota kune dzimwe nyika muno muZimbabwe tanga tinavo vakawanda I'm sure vachirimo vanobva kuCuba taitori neurongwa nendege yaitoenda kuCuba gore negore kunosiya vana chiremba ichidzoka nawo manyuwani saka inyaya yema priorities imwe nyaya inonesa muZimbabwe hatingapedze hurukuru ino tisina kuidoma ikonomi yenyika yaparara but haisi ikonomi chete inyaya yatogara tingotaura yelegitimacy yegovernment yedu vakasagadzirisa nyaya yelegitimacy hazvina mhosva kuti vaita maresolutions yemhando ipi kwesgodini haana nebasa reise maresolutions iwayo havakwanisi kuvaimplementa until vadhira nenyaya yelegitimacy yehurumende so ndo dambudziko ravanaro ikonomi haina kwainoenda kana vasina kudhila nenyaya iyoyo.
Maybe you can do the same in English, just 30 seconds, Dr. Mazuru.
Yeah, I was saying, you were asking about Cuba and why Cuba is very prosperous in the area of health. It's because the government of Cuba prioritized the health care when they were put under those very severe sanctions many, many years ago. And they developed their healthcare delivery system to the extent that they've been exporting doctors to all nations, and including Zimbabwe. We have a lot of Cuban doctors. The thing at the center of the whole economic problem in Zimbabwe is really the issue of the legitimacy of the government. And unless that issue is resolved, all the resolutions that we have done in Esgodini are useless because they are not going to be able to implement them without resolving the legitimacy issue.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Mazara Gibbs.
Now, yes, we've got Nikki Bennett who writes, what can happen when people request something which is not available? Mm-hmm. Pack your bags and leave. There are volunteer doctors around the world who can come to replace you. Then there's Owen Musa who says Zimbabwe is literally on sale. Then I've got Musa Piri who says this so-called government has failed. When government officials get sick, they leave the country for treatment. So let's turn to Dr. Elof Spanda. Dr. Spanda, when we look at some of these issues concerning the patients that are going all over the show, are you seeing an uptick in the number of patients that are actually visiting private doctors?
I think there are several challenges. Thank you. I think there are several challenges. Cost is very high. And the majority of our people will not afford medical care, whether it's in private, particularly in the private sector. And the mainstay of health care delivery is in the public sector. And support should be given to the public sector, public sector hospitals, public sector doctors, and other practitioners within that sector to contribute to this. We cannot use private sector, which accounts to 20%, less than 20% of the population, as a barometer for measuring how successful we are in caring for our people.
So then maybe your last word in terms of what should be done now.
I really do not know. I think we should prioritize health at all levels. And that level includes what we've been listening to at a budgetary level. Prioritize health care. And then if we do, we'll have a healthy nation that can produce, can be productive in the economy, grow the economy, and help us to recover from where we are.
I think for today our show ends here. We are sorry We have no time more. We don't have any extra time here, right?
No, but there are runoffs.
Yeah.
We cannot have extra time, but we can have a runoff.
Yes, and we wish to thank our guest this evening, former Health Minister Dr. Henry Matsorera, Acting Clinical Director of Health at Mpilo Hospital, Dr. Xolani Ndlovu, and Medical Practitioner, Dr. L.O.P. Spanda, and all listeners and viewers who actually joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Starting off in Washington, D.C., this is Gibbs Dube. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, jonga kande mirin, chukuyo uchiza ya kutuzirongwa, the Studio 7, ndezwe nyu, saka pindai, tingetiri pamwechete, mwara shakanaka.